Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 27/2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairidzi vatinotungamirira vataura kuti zvinokona n'anga murako achida havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemandi nokuti havana zvikwanisiro, havana mari yokuti vakwanisi kunge vachienda kuchikoro.
Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa.
Kana munhu ukanzwa suspended 14 days, 14 days dzacho dzikapera unobva wadzoka kubasa auridzwi pemba, angari acting anongomira pasaidi.
Hapana chinyorwa chiripo pari zvino chinotaura kuti vadzoka kubasa, uye hurumende chere nemabato ese atinoshanda nawo achiri kumonyora achirifeya kwandiri sameya.
Kanzuro yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika. Zvinhu zvoita manyamamire nerongo mukanzuro yeHarare zvichitevera makakatanwa ari muutungamiri hwekanzuro iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa. Varairidza vanoti havakwanisi kuita basa ravo kana vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19, uku vabereki vakawanda vachiti havana mari yekubhadharira dzidzo yevana vavo sezvo vasina kupiwa nguva yakakwana nehurumende yekuti vagadzirire. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakokerwa nemasangano anomirira vadzidzisi eZimbabwe, Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe padandemutande reFacebook, vadzidzisi vakawanda vati havana mari dzekudzokera kuchikoro nemusi wemuvhuro. Vadzidzisi avo vati pamusoro pemihoro isingakwani iyo inopera musi wavanopiwa havana zvikwanisiro uye zvikoro zvakawanda hazvina mvura. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zvou vati vadzidzisi vabuda pachena kuti zvakona n'anga murapwa achida vachiti havakwanise kuenda kuzvikoro nemuvhuro. Vazhou vati hurumende inokanganwa kuti vadzidzisi vaberekiwo vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari dzechikoro.
Varairidzi vatinotungamirira vataura kuti havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemandi, havana zvikwanisiro, havana mari.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapwa avo vati ivo semubereki vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari yechikoro, kutenga nhumbi dzechikoro uye kuzowana mari yekuenda kubasa.
Tiri vabereki nerimwe dii, vana vedu vanodawo mayunifomu nokuti lockdown yaita nguva yakareba zvekuti hatina kupuwa mukana wokugadzirira.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeAtus Amairini Yankiwane vati hurumende inofanirwa kushandisa imwe mari yayakapiwa serubatsiro neInternational Monetary Fund kubhadhara vadzidzisi nekuvawanisa zvikwanisiro. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vatiwo zvikoro zvichavhurwa mikova asi hapana kudzidzwa kunenge kuchiitwa.
Zvikoro zvedu hazvisi zvakavhurwa zvinobva
kubadzira vana zvichangovhurwa zvekutika mafonzi kuti zvazenge zvavhurwa.
Mumwe mubereki ataura pamusangano uyu, amai Mildred Kambaira, vati havaone vachikwanisa kuunganidza mari yevana vavo vatatu vanoenda kuchikoro.
Mari hadzitori kunasa chose, tokutozvarirwa natovaita sei, because kuvhura chikoro kunoda mabhuku, kunoda malunch box, kunodaiwa maschool fees.
Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakataura nezuro musenate kuti vabereki vasina mari vanofanirwa kutaura nevakuru vezvikoro kuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechikoro pashoma nepashoma. Asa amai Kambaira vati mashoko amai Mutsvangwa haana musoro, sezvo zvavanotaura zvisingateererwe nevakuru vezvikoro ava vanoda mari dzechikoro mwana asati atanga kudzidza.
Masikuzi ese anenge achibva mapayment plan. Zvinhu zvinozoitika paground nezvinhu zvanenge zvataurwa zvinhu tu zvinosiyana. Wasvika iko unogona kunzi tipei deposit, unongosina kana pekutangira. I5 days guys, musi wa25 kusvikira musi wa30, i5 days difference.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vanofarira danho rekuvhurwa kwezvikoro sezvo vana vanga voita misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka. Asi vati hurumende ingadai yakapa vabereki nguva yekutsvaga mari dzechikoro kwete kuvapa nguva pfupi sezvayaita izvi. Muzvare Masarira vati hurumende inofanirwa kuona kuti mitemo yekudzivirira COVID-19 yachengetedzwa muzvikoro, kusanganisira kubayiwa nhomba kwevadzidzisi muzvikoro. Asi vati havakurudzire kuti vadzidzisi varamwe mabasa.
Zvizhinji zvevana vakanga vakuita misikanzwa vanga zvakakodzera kumbopa vabereki mukana kana wevhiki rimwe kuti vabereki vagone kunofunganidza ingava pfuma yekuendesa vana kuchikoro. Vadzidzisi vari kuti vari kuda kubhoikota kuenda kunodzidzisa vana. Isu hatizvikurudziri.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanotipa pamire hurumende panyaya iyi.
Bazi reprimary nesecondary education rinokurudzira kuti varairidzi vese vange vari muzvikoro musi wemuvhuro vagadzirira kurairidza vana vavo. Pari zvino titori nevarairidzi vakawandisa vatori muzvikoro vakatomirira kurairidza vana vavo.
Hurumende inoti zvikoro zviri kuvhurwa musi wanyamavhuvhu 30 zvichivharwa musi wazvita 17/2021. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti sangano ravo rakanyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richivakumbira kuti vawedzere nguva yekuti zvitoro zvivhurwe. VaMutashu vanoti hazvina pundutso kuti makambani ashande kubva na8 mangwanani kusvika na3:30 masikati. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yainge yawedzera nemamwe masvondo maviri nguva yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti level 4 lockdown. Kunyange hazvo hurumende yakarerutsa zvinhu kuzvikoro nekunzvimbo dzekudyira. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana vatambira tsamba yataurwa navaMutashu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Kuwedzerwa kwemazuva elockdown nehurumende tinokugamushira sevezvitoro kana takanangana nenhau yekudzivirira nekurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chapararira pasi rose. Asi chikumbiro chedu kune mutungamiriri wenyika His Excellency Comrade Mnangagwa, hurumende yavo sevemabhizimusi isu ndechekuti dai waro vawedzera nguva dzekuita mabhizimusi kubva panguva dza 3:30 masikati kusvika panguva dza 6:00 maneru.
Maisa chikumbiro chekuti paitwe sei?
Chikumbiro chataisa isusu ndechekuti tikavhura hedu makuseni mangwanani kuma 7 tovhara zvitoro kuma 5 manheru nemamwe mabhizimusi akasiyana siyana. Uyewo chikumbiro ndechekuti curfew ikatanga na 10 PM manheru ichizopera zvayo nenguva dza 5:30 zuva rinotevera mangwana mangwanani. Tinoona sekuti zvinokwanisa kuringana nekuti mabhizimusi akawanda atsimbirirwa ne lockdown dzakasiyana siyana uyewo nekuti kupararira kwechirwere cheCOVID-19 chakonzera mvanga mupopoto munharaunda nemumhuri dzakasiyana siyana kusanganisira nekurasikirwa nehama neshamwari.
Asi pane zvachinja here muzvitoro muzvingada kuti hurumende irerutse mutemo?
Tine muono wekuti chimwe chaitika mumabhizimusi munharaunda yevezvitoro nevavanodyidzana navo ndezvekuti vashandi vavo vakawanda vacho kunyanyanyanya vanotenga nekutengesa zviri pamurawo vakabaisa vashandi vavo vose. Saka naizvozvo ndingati ikurudziro yatinoramba tichiita kuti kune avo vari kutenga nekutengesa vakazvimiririra vanonzima informal kana kuti vasina kuregistwa, tinokumbirisa kuti vange vachiteedzerawo danho rekubaisa vashandi vavo uyewo nehama neshamwari dzavo kuitira kuti nyika isvikewo pakukwanisa kuwana herd immunity inotaugwa nayo muchirungu, yekuti inozosvikawo panguva yekuti vanhu vakawanda vanosvika pa 60% zvikamu makumi matatu kubva muzana zvinge zvabayiwa, zvinozoitawo kuti zvinge zviri nyore pakuzarura ikonomi yedu nemabhizimusi zvakanyanya kutambanuka kupfuura patiri panguva inoyi.
Manyorera ani chaizvo tsamba kuhurumende muchiti muri kuda kuti iitarisise nezvenguva yamuri kushanda muzvitoro?
Tanyorera mukuru wenyika vamunangagwa mutedzeri wavo vachiwenga uyewo nemukuru webazi rinoona nezvemabhizimusi Dr. Sekai Nzenza. Saka tinotarisirawo kuti mumazuva anotevera vachatiwawo voongorora chikumbiro chedu.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika sezvo Covaxin isiri kuwanikwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kushayikwa kwenhomba yeCovaxin nevamwe vakabayiwa nhomba iyi yekutanga, mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati vanhu vanokwanisa kuchibayiwa nhomba dziripo asi vanenge vototanga patsva.
Kana vambobayiwa Covaxin tinongoti nedambudziko kuti hatina the second one dose yatanga tinayo yakaexpire. So takuvakurudzira kuti ngavabayiwe kutanga zvakare Sinopharm, Sinovac.
Vachonzi vati nhomba yeCovaxin yanga iri shoma munyika uye nhomba yakapera simba muna chikumi. Vatiwo kubayiwa imwe nhomba hakuna njodzi, vakati kuti munhu ava nedziviriro yakakwana anofanirwa kubayiwa nhomba mbiri dzakafanana.
Tinoencourage vanhu kuti kana vakabayiwa Sinopharm, your second dose should be Sinopharm.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vati hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vabayiwa nhomba yekutanga vanoshaya nhomba yepiri.
Vazhinji vari kushayawo masecond dose enhomba yavo. Vanhu vaya vakabayiwa Covaxin tiri kuona kuti havana ezvino second dose vari kuishayiwa. Procurement yedu yakasarira shure zvikuru. Kare kuti tibate matargets edu, hurumende inofanira kuunza madoses anodarika 4 million a month. Zvino kana 1 million a month yacho vari kukundikana.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vatiwo hurumende inofanirwa kutsvaga nhomba dzakakwana, vachiti vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin nevakabayiwa Sputnik V vari kutambura nekushaya nhomba yepiri.
Tichine vanhu vari kuita dambudziko kunyanyanyanya vaya vakabayiwa mamwe mavaccines akaita sana Sputnik vekuRussia neyekuIndia, vachiri kunetsekana kuti vawane nhomba yepiri.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vange vasati vaziviswa chimiro chehurumende maringe nezvekuti vakabayiwa nhomba yeCovaxin ava isisiri kuwanikwa munyika vodii. Zimbabwe yakapiwa neIndia nhomba dzeCovaxin zviuru makumi matatu nezvishanu uye hurumende inoti ine urongwa hwokubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe inoti yapinza munyika nhomba mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million doses. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu 10 nevasere uye vanhu 295 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru 123,786 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 4,356. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yese vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe 2,453,529. Vabaiwa nhomba yepiri vave miriyoni nezviuru mazana mashanu zvine makumi matanhatu nechimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nevasere 1,561,368. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvinhu zvaita manyamamire nerongo mukanzuru yeHarare. Zvichitevera makakatanwa ari pakati pameya weguta iri, vakambomiswa basa vaJacob Mafume, avo vakadzoka pabasa nevakafanobata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa, avo vari kuti ndivo vachiri panyanga. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Svondo rino kanzuru iyi yakatadza kaviri kuita misangano miviri nekuda kwemakakatano aya. Vamafumi avo vakambomiswa basa gore rapfuura vaudza Studio 7 kuti vakadzoka kubasa svondo rapfuura uye hapana makakatano aripo sezvo vari ivo vakasarudzwa kuve meya weHarare. Vati vakadzoka kubasa mushure mekunge nguva yavo yavakamiswa basa yemazuva makumi mana nemashanu yapera.
Kana munhu ukanzwa suspendwa 14 days, 14 days dzacho dzikapera unobva wadzoka kubasa, hauridzwi pemba. Angari acting anongomira pasai, ndoo mutemo. Saka acting wavo wakapera.
Asi vaMutizwa vaudza Studio 7 kuti ndivo vachakabata matomu sameya weHarare sezvo vasati vatambira magwaro anoti vaMafume vadzoka kubasa.
Hapana chinyorwa chiripo pari zvino chinotaura kuti vadzoka kubasa, uye hurumende chere nemabato ese atinoshanda nawo achiri kungonyora achi rifeya kwandiri sameya. Saka zvinoreva kuti ndichiripo.
Vaenderera mberi vachiti ichokwadi kuti musangano waifanira kuitwa nezuro weFull Council wakatadza kuenderera mberi sezvo mumwe makanzura aisha kuti vaigona kupinda mumataisireva kana vakapinda musangano waitungamirirwa navaMafume. Asi vaMafume vati musangano uyu wakatadza kuenderera mberi nekuti waiitwa padande mutande, uye mumwe makanzura akatadza kupinda padande mutande uye nyaya yakagadziriswa zvekuti musangano uyu uchaitwa nguva ipi zvayo svondo rinouya. Mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti musangano uyu wakatadza kuitika nekuti masaisai emadande mutande ainetsa. Izvo zvakaita kuti makanzura akapinda atadze kusvika pachikamu chinodiwa kuti musangano uenderere mberi. Tabvunza munyori anoona nezvematunhu nemadhorobha muMDC Alliance vaSeso Zvidzai kuti ndiani meya weHarare. Vakati pamutemo vaMafume ndiwo meya sezvo yavange vakamiswa basa yakapera.
Saka 45 days dzatiri kutaura dzakapera, minister asina kuisa tribunal, vasina kuprocessa nyaya yesuspension. Saka vaMafume nyaya yavo yakapera, nokushanda kwomutemo vadzoka kuhumeya.
Vati zvaifanira kuitwa navamoyo kudoma komiti yakazvimirira yaifanira kuongorora nyaya yavaMafume, uye kutadza kwakaita vamoyo kuita izvi kunoreva kuti vaMafume havachina nyaya uye vanofanira kuenderera mberi nebasa revanhu. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance inofanira kugadzirisa nyaya dzayo kuitira kuti isaite mameya maviri muHarare sezviri kuitika pari zvino.
Tinofungidzira kuti donzo ravo ndekuti vabatsire vanhu vaite mabasa ekanzu kuti aite zvakanaka. Apa zvakuratidza kuti mameya vanhu vari kutorwira zvenzvimbo kwete kuti vaite mainteresti evanhu nekuti dai vangotaurirana kuti paite meya 1 pasati makakatanwa kuti basa rekanzo rifambe.
Vamafume vakambomiswa basa gore rapera mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekupa hanzvadzi yavo nzvimbo yekuvakira imba vasingatevedze gwara rekanzuro. Nyaya yavo ichiri kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kupika kuti vachadzosera zvakasimba kune vose vakarwisa pamwe nekuuraya mauto nezvizvarwa zveAmerica 13 nezuro muKabul kuAfghanistan. VaBiden vakataura nezuro vari pamuzinda wavo weWhite House vachiti kune avo vakarwisa nekuuraya vanhu nezuro pamwe neavo vanoda kukuvadza zvizvarwa zveAmerica, zivai kuti hatifi takakuregererai, hatikanganwe, tichakutsvagai, kudzamara takubatai kuitira kuti muripe zvamakaita. Vakatiwo vachadzivirira zvido zveAmerica nevanhu vayo vachishandisa masimba avainawo. Varume vemuNigeria vane pfuti vakanga vapamba vadzidzi muna chivabvu pachikoro chechitendero cheIslam mudunhu reNiger varegedza vadzidzi ava vachidzokera kudzimba dzavo. Mukuru wechimwe chikoro chemudunhu iri vaAlhassan Abubakar vati vadzidzi ava vakaregedzwa nezuro manheru pedyo nemuganhu wedunhu reKaduna State. Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nekusarudza mutevedzeri wameya wechitungwiza richiti kudomwa kwemutevedzeri wameya negurukota rematunhu vaJulai Moyo kuri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamoyo vakadoma vamutimbanyoka semutevedzeri wameya kutanga kwesvondo rino uye nezuro chaiko. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vakatozivisa makanzura ese edhorobha iri nezvedanho iri. Asi munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSeso Zvidzai vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa navamoyo zviri kunze kwemitemo, vachiti makanzura pachawo ndiwo achagara pasi osarudza mutevedzeri wameya.
Kubva musi wa18 August kusvika musi wa7 September kanzuro ichasarudza zuva rainoda zvayo, yosarudza umwe wavo kuvakanzela kuvadetsimeyaraga. Ndo zviripo zviri pamutemo. Ava vaJulai Moyo vanozivawo kuti ZANU yakarambiwa navanhu kwose munana Harare munana Chitungwiza imomo, saka vanoda kungoshandisawo masimba avo kuita zvechibhinya.
Vamoyo vakati kanzuro yeChitungwiza yainge yatadza kusarudza mutevedzeri wameya, ndosaka vakadoma vamutimbanyoka vachishandisa mitemo yenyika. Mukuru weChitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuveya vaudza Studio 7 kuti vakashamisika nekuita kwavamoyo.
Tichiri kuita tsvagurudzo seboka reChitungwiza Residence Trust kuti tione kuti zvakafamba sei, uye zvekare tanyora tsamba yekukumbira kuti kana zvichibvira tiite meeting navaJulai Moyo kuti tinzwisise kuti vazosvika padanho rekuti tsvagira deputy mayor dzisiri pamutemo dzakafamba. Saka ndiwo mamirira dzakaita, uye zvekare vamwe vese vagara muno mumusha weChitungwiza iri muward 25 havasi kugutsikana, havasi kufara navo.
Asi mukuru wesangano reMetropolitan Residence Forum Mamavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti kanzuro Chitungwiza yakatadza basa vachiti ingadai yakasarudza mutevedzeri wameya gore rapfuura zvichitevera kudzingwa kwavamutunzi nemamwe makanzura. Kunyange hazvo mutevedzeri wameya akadzingwa basa musi wa4 Mbudzi gore rapfuura, munyori weChitungwiza akazivisa kuti chinzvimbo ichi chakange chisina munhu musi wa18 mwedzi uno. Nekudaro kanzuru ine mazuva 30 kubva musi uyu kuti isarudze munhu anotora chinzvimbo ichi. Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Pari zvino kanzuro yeChitungwiza ine makanzuro makumaviri 16 eMDC Alliance nemana eZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Gweta riri kumirira vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko vapfumbamwe vange vari muusungwa vapaida moyo saurombe. Vanoti vasungwa ava vazoregedzwa vachienda kudzimba dzavo nhasi mambakwedza, kunyange hazvo vange vambonzi vachamiswa pamberi pedare. Vasaurombe vanoti zvinhu zvinokatyamadza kuti vaive varwiri verusununguko vanobatwa nekuseri kweruoko zvakadai panguva ino yeCOVID-19. Vasaurombe vaudza Studio 7 kuti zvakanga zvichiitwa nevanhu ava zvakanga zviri pamutemo, sezvo vakange vachida kunyatsonzwa zvizere pamusoro pemari dzavanopiwa idzo vanoti ishoma. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navasaurombe kuti tinzwe zvaitika.
Pari zvino nyaya iyi yamira pakuti varwere sununguko vanga vakasungwa vaifanha kunge vaenda kudare mukati mezvara nhasi. Asi takatambira kudare usiku kubva kumapurisa vari kuti vava kuvasunungura kuti uye tivatore. Saka vakabuditswa, purisa vakangotipa soko rekuti kana vakuzoda kuti vaende kudare vachatizivisa. Saka vakabuda usiku wapera.
Vakapomerwa mhosva here vasati vaburitswa?
Hongu, vakapomerwa mhosva. Patanga tinavo masikati ane zuro vanga vasaina iwa atinoti mawanted caution statement aitaura mhosva yavanga vari kunenerwa. Vanga vapomerwa mhosva yekuti vanga vari kuda ivo kukonzera iri shonga kana kuti atinoti public violence and bigotry.
Semaonero enyu izvi zvinorevei makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Tisu kuona kwedu chinhu chiri kuti tambudza kuti kana varwi verusununguko vachibatwa kambatirwo kavakaita, what about an ordinary citizen, munhuwo zvake mukati menyika? Nekuti mukatarisa pamhosva yavari kunenerwa, vanhu vanga vangoenda kuti vanoisa chitemo chavo kune gurukota rinoona nezvemari munyika kuti mari dzepension dzatakuhora hadzicha kwani kwakubva vatobatwa kwakusungwa kuvharirwa mukati metirongo. Saka zvinhu zvinoti pashikamadza nekuti tyisei kana takatarisa mamirire ezvinhu mukati menyika yedu.
Ivo vari kuti vakabatwa sei?
Kubatwa kwavo, vanhu vanga va akasike kutanga vechienda kunoona gurukota rezvemari mukati menyika, vakatomboenda vakanzi mozodzoka motora tsamba yaticha kupai. Saka mukudzoka kwavakaita vakangoita semaitira avanosoita mazuva ese kuti havapindi vose. Vamwe vakatosara vakamira panzi, vamwe vakuda kupinda kwakutongodaidzwa vose kwakutonzi takusungai muri kuda kukonzeresa mhirizhoka. Ndokubatwa kwavakaita.
KuHarare Central uku vakabatwa sei?
Vari kuHarare Central munongoziva mamiriro akaita vamachirongo edu, munoziva mamiriro akaita vajere nemunyika. Haungazoti maka kwakafanana nekunge kuri muhotera. Kumasales kwedu kuchine dambudziko rinoda kuti rigadziriswe in terms of mamiriro akaita zvimbudzi, mamiriro akaita maconditions, even kuti madzimai akwanise kunge arimo vane manidzi avainavo. Saka zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti zvitariswe pasira hapo Harare Central chiita sekumaholding sales kwedu kwose zvinoda kuti zvicherechedzwe, especially takatarisana kuti tiri munguva dzecovid. Unonga uri kuexpecta kuti pange painewo matanha anoiswa mangotorwa, muri kusangaswa nevanhu vamusiri kuziva kuti vari kubva kupi. Muri kungoradzikwa panzvimbo imwe chete isina kunyasa kuva neutsanana hwakanaka.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe, vachitaura vari parunhare vari muHarare, naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa gakava riripo pakuvhurwa kwezvikoro, varayiridzi navabereki vachiti havana kupiwa nguva yakakwana, ukuwo hurumende ichiti munhu wese agara achiziva kuti zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa muna Chivabvu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa. Kanzuru yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika. Zvinhu zvaita manyamamire nerongo mukanzuru yeHarare zvichitevera makakatanwa ari muutungamiri hwekanzuru iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umkhuhlamelo ubuya njengamagagasi olwandle. Kanti igagasi lizelandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya likhulele liphezulu.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Sokule more than a year samanzi yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa ngoba uthi imoto zonke aziyengena ezokho yeto zikho imoto zingangena khona abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga.
Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula nokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngoba lanxa amanani abahlaselwa yiwo esehla alakho ukukhuphuka njalo ekuqaleni komnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 babulawe yi-COVID-19 kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abafika phose amakhulu amathathu i-275 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni awethule izolo uhulumende uthi lokhu kukhuphule inani lasebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo yakwedlula inkulungwane ezilikhulu i-1.2 hundred thousand yabulala abedlula inkulungwane ezine 4.3 thousand asebehlatshiwe umjovo wokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Asizweni usikhwica mfundo elophis banda ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni enqabela umkhuhlane we-COVID-19 esichasisela ngembangela yokuhlala ukukhuphuka kwamanani la.
Umkhuhlane lo ubuya njengamagagasi olwandle. Kanti igagasi lizelandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya likhulele ephezulu. Ngakho yindlela abuya ngayo sekusiba ngcono kwalesi sikhathi. Inano labantu ababanjwe lo mkhuhlane sebevalutshwana. Njalo labo abathathwa lo mkhuhlane babavalutshwana ngoba bayiproportion yabantu aba-infected. Omunye umbuzo ongaba khona ukuthi okwenza kwele kwehle kuyini njengoba kathi sisithi besiku i-wave yesithathu, third wave, igagasi lesithathu. Kunengi. Okokuqala ukuthi kuyabe vele kuhlanyelwe ama-viruses amangaki phakathi kwabantu. Ungahlanyela 1 virus igagasi lakhona liyabancinyana. Ungahlanyela 100 lalo liyaba likhulu. Ungahlanyela 1000 liyaba likhulu. Kutshengisa ukuthi wonke ama-phases la abekhona achiya ehlanyele. Nxa kuyikuthi ama-weather conditions ayavumela, ngithi nxa sekuqanda kakhulu kumbe sekungani sekulunama kakhulu phandle, ayaqalisa futhi ukuhlasela abantu ama-viruses la. Ama-lockdown lachiwoyo ayanceda ngoba anceda ukuthi abantu bengabe behlangana kakhulu. Okunye ose unqeda kathi lapha eZimbabwe ngama injections abephiwa abantu ama vaccinations la abekhona. Omunye udokotela omkhulu lapha eZimbabwe Harare ukuthi uprofessor Makunike ukhiphe i study etshengisa ukuthi phakathi kwenani elinge 100 abalahlekelwe impilo abangu 95 bebenga vaccinatedwanga. Kutshengisa ukuthi abebehlatshiwe abaningi bawubambile umkhuhlane bagula kodwa kawuzange ugcine ubathatha. So le vaccine layo iyanceda ekwehliseni inano labantu abalomkhuhlane le nano labantu ababulawa yilo mkhuhlane.
Kodwa lanxa amanani lawa esehla, uhulumende uthi alokho ephezulu.
Uhulumende uthi inano liphezulu ngoba ungazi ufujelwe umuntu oyedwa engowakho inano lakho nalabe liphezulu. Siyavumelana la. Njalo bakhangela ukuthi abantu ebulutshwaneni bokugcina inamba zazingaphi. Kanti kuyakhwela ngoJanuwari yehla futhi yazoqalisa ngamaJulay. Ngama-April, May kwenapha inamba zaphansi kakhulu lalokho esikho khona ezabantu abagulayo lezabantu abafileyo.
Sesikhangela uhlobo lolo lwe-Delta variant luphethe njani abantu, yilo yini olubangela ukuthi amanani akhwele njalo linengi yini eZimbabwe?
Delta variant iyo ebangele i-wave yesithathu, i-third wave. Amanye lama variant esasilawo beta labo alpha hayi besebebalutshwana. I-delta variant lebathi bona iyathaphululeka lula, kulula ukuthi ubambe lo mkhuhlane. Njalo ungawubamba lo mkhuhlane kulula njalo ukuthi ukhule ngawo. Yikho inano lisuke lakhwela kakhulu laba. More infectious, more contagious.
Lo ngusikhwica mfundo elophi sibanda ingcwethi ecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 sixoxela ekobulawayo. Osomabhizinisi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende esokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown besithi lokho akubasebenzisi lula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Osomabhizimusi abakhulu labaphila ngokuthengisa bakobulawayo bakhala ngokuthi isikhathi lesi asibaphi thuba kangako lokusebenza bethola inzuzo. Umnumzana Mathi Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu uthi bona sekunzima kibo ngoba uhulumende uhle wavala ukuba bengathwali abantu, kuvunyelwa abasebenza phansi kwenkampani yakhe kaZupco kuphela.
So kule more than a year samanzi yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa ngoba uthi imoto zonke aziyengene ezobukho yethu ezobukho imoto zingangena khona abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga imoto yakho yakuyi-repair ngani drive uholani endlini yabo sihlana ama-school fees ubhadala ngani.
Unkosikazi Debra Mukasa uphila ngokuthengisa impahla ezimele uthi abasela lanzuzo abayitholayo.
Abantu abazisebenzayo sesika 8 to 3 se-affecta amabhizinisi ethu kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi baqalisa ukuhamba ngabo 5 ekuseni besiya hoda bebuye besethe abantu bengene imisebenzi. Sinanzelela lokuthi abaku-formal business sachayisa ngo-1:30 nakuya kumele lathi sebezezichayisela. So we affected kakhulu ukuthi sigcina sesiswela abantu bokuthengisela. Abantu bazithi besuke emsebenzini yabo sebegijimela ngezindlini bebalekela i-curfew lathi ngapha babesokumele sikude izinto. So si-affecta kakhulu ukuthi sigcina singela business esiyenzayo. So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyasitshintshela isikhathi, esinike isikhathi sibe banzi mbijana noma kufike ku-5 ukwazi ukuthi laba abatshayise ngo-3 bebedlule lathi bedobha lathi sisithole.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi uhulumende angakunanzeleliyo ukuthi lokhu akuphazamisi osomabhizimusi kuphela kodwa labathengi.
Yenza impilo ibe nzima ebantwini abafuna ukuthenga masinyane bengakayi emisebenzini ehlukahlukeneyo. Qakatheki ukuthi kuvalwe ngo-6 kumbe ngo-7 ntambama, hayi emini ngo-3:30 kanjalo. Kanti ke asingakhohlwa njalo ukuthi abantu balahlekelwa yimisebenzi. Amankampani asabagcina abantu abaningi abayizisebenzi, abaningi sebephungule kwathiwa bayehlala ekhaya. njenga loko ma business evala masinyane ngazuza imali abantu kaveneliso ukuthi babhadala abantu abeneleyo.
Ama business amaningi sesehluleka ukusebenza ngoba isikhathi sokuvula lokuvala singasabaphi ithuba lokusebenza bethola inzuzo. Abathengisa ukudla okubola masinya sebesehluleka labo ukuqhubeka ngama business abo, kodwa uhulumende uthi ozabonakala esephula isikhathi esihleliweyo sokuvula lokuvala uyabotshwa. Ngakwelinye icele abathengi labo bathi izitolo zivulwa sebesemsebenzini zivalwa labo bechayisa bengasatholi ithuba lokuyathenga. Uhulumende uthi ukubone kufanele ukuqhubeka ngeziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngoba ebona inani labatholakala belegciwane leli lababulawa yilo lokhe lisaqansile eZimbabwe. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyalubona udubo olubhekane labantu labosomabhizimusi, kungakho lezi ziqondiso ziqheliswe ngamaviki amabili bese kuhlolisiswa ukuthi kunokunye okungaguqulwa na. Ngimele iStudio 7 Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabazali. Abanye bekwemukela besithi abantwana besebeganga ngoba bengela lutho lokwenza, kodwa abanye bathi ngabe abazali baphiwe ithuba lokudinga imali lezinye indingeko andubana izikolo zivulwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Abazali baqhubene ngembono, abanye bathabile ngoba abantwana besebehlezi isikhathi eside bengafundi, njalo abanye besebephatheka ekugangeni okuchiyachiyeneyo, ngokunjalo ke bayajabula nxa kuyikuthi izikolo kuthiwa ziyavulwa. Kube sokusithi ke abanye bakhala ngokuthi izikolo lezi ezizavulwa umbiko wakhona ubajumile ngenxa yokuthi balamalanga amabili amathathu kuphela ukuthi bagijigijime bahlanganise imali ezabifuneka ezikolo, ikakhulu labo abafunda kuma boarding schools, ngoba siyakwazi ukuthi befika nje iningi lizahamba ngensonto, abanye mhlawumbe ngomvulo ekuseni befika nje baye befuna ukuthi badle. Ukudla lokho kumele kuthengwe izimali ezizaphuma kubabazali. Okunye okusuke kwaphambanisa abantu ukuthi one day before beke waphuma umbiko wokuthi i-lockdown isi-extendiwe isingezelelwe nge-2 weeks, abanye abazali bahleke babo phumula bakhohlwa, abanye baqalisa ukusebenzisa imali mhlawumbe kade beyigcinile. Khonokana ke sokusiba lohluphe ebazalini ngoba ama boarding schools siyakwazi ukuthi ayadula, abanye bakuma 50,000, abanye bakuma 70 kusiyaphola lephezulu. Kuhlanganisa imali engako ke nxa vele abantu kade bephakathi kwe-COVID-19 bengasebenzi okuqondileyo, kusuka kube lohlupho kakhulu.
Inyathelo lokuvula izikolo lele lithethwa nguhulumende linyathelo elilungileyo na nxa sikhangele lona ubhubhane lwe-COVID-19?
I-COVID-19 ngumkhuhlane okungela muntu okwaziyo ukuthi uzadlula nini kumbe uzaphela nini phakathi kwethu singabantu. Ukuvulwa kwezikolo lanxa kuyingozi, kodwa ke sesifikile isikhathi sokuthi zivulwe ukwenzela ukuthi abantwana baqhubeke ngemfundo, ngoba singavala kuze kube yi-10 years kumbe kube yi-5 years kumbe kube yi-2 years akula muntu okwaziyo. Uhlupho luzaba khona ke yikuthi abantwana laba bavula bengekho protected, ngoba siyakwazi ukuthi umhlobo we-COVID-19 losuphakathi wethu awukhekelezi abantwana, uyahlasela insane, uyahlasela abasakhulayo. Ngokunjalo bekuqakathekile ukuthi laba bale 14 to 17 years bathi bevele befika esikolo bahlatshwe, njengoba uhulumende ekuvezile ukuthi ososayensi bathi sebekulungele ukuthi bahlatshwe. Abantwana izikolo zingavulwa bazadlula besanitize mbe begeza izandla egedi, bazawafaka ama-mask, kodwa abantwana bavele bangabantwana. Lapha bahlangana khona bevodwa bayakhipha ama-mask lawana. baqalisa ukuqoqa bese duze la duze ababalisi yebo babekhona ezikolo kodwa kutsho ukuthi bazaye bekhangele bonke abantwana ikakhulu emasekendari esekendari abantwana bayabe betshintshana ababalisi bengena bephuma bengena bephuma kufanani leprimary lapho umbalisi ahlala khona labantwana belokhu ebakhangele bakhontrola lanxa kunjalo kubavele bazabakhona abazabakhipha lawo mamaski benjalo ababalisi bebakhangele
lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ku-Life Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali lababalisi bekhala ngokuthi baphiwe isikhathi esincinyane sokulungiselela ukubuyela kwabantwana ezikolo nendleko eziphathelane lalokhu. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris usukume kweleVietnam izolo elubhekise ekhaya ngemva kokwethekelela lelo lizwe lakweleSingapore kuhambo lwakhe oluthethe iviki yonke. Ekhuluma lentethelezindaba uHarris uthe elemelika alisoze lathula loba ukuguqa izandla liyekela eleChina lizenzela santando lisephula imithetho elondoloza ukuthula emhlabeni jikelele. Amasotsha kwele Poland abikwa ibonakale ebiya ngocingo oluhlabayo emngcelweni walelo lizwe lele Belarus izolo. Ele Poland, Lithuania leLatvia abika ngokuqansa kwenani leziphepheli ezibalekela umumo osumubi emazweni anjenge Iraq lakwele Afghanistan zisebenzisa ele Belarus ukuchaphela kulawa mazwe. Iziphathamandla zakwele New Zealand zibika ukubana kulabantu abangamashumi ayisithupha lathoba minimbili 68 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 izolo ngolwesine. Leli nani eliphezulu kangaka kusukisela nyakeni ngomabasa. Leli lizwe lihle laqinisa iziqondiso zokumelana legciwane leli kusukela ekuqaliseni kweviki emizameni yokuvimba kumemetheka komkhakha omutsha waleli gciwane owe-Delta variant. Kufe abantu abahlanu abagoqela amapholisa amathathu ngemva kokulisana ngembhobho oqhamuke phakathi kwabezomvikela lomunye undoda wakade ehlomile phandle kwesigodlo someli weleFrance esigodlweni seleTanzania iDar es Salaam. Umholi wamapholisa uInspector General of Police Simon Zero uthele undoda ocine ubulawa kulokhu kulisana banakanela ukubana angabe yisizalwane sakweleSomalia. Isikolo esisedolobheni leDesi esigabeni se-Amhara kwele-Ethiopia sesiguquke saba yindaba yokuphephela ikakhulu kulabo ababalekela ukulwisana osokuqhamuke ezigabeni zangenyakatho yalelo lizwe. Lokhu kulwisana uqalele esigabeni seTigray sokuchithekele kwezinye izigaba ezimbili ezingumakhelwane eze-Afar le-Amhara.
Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba asebenzise ngokufaneleyo amadola afika phose ibillion awathole phansi kohlelo lwespecial drawing rights evela kwisikhwama senhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko AIMF. Intatheli zindaba ethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa uhulumende ethembise uzulu ukuba izosetshenziswa ngendlela imali yokuvuselela umnotho welizwe wona ophazanyiswe yikuqhamuka kwe-COVID-19 ikakhulu ehlangothini ezigoqela ezempilakahle, ezemfundo, olokulungiswa kwempahla lezinye, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi zesabela ukuthi izokuphelela ezikhwameni zabalutshwana. Enye yalezi ngcwethi ehlala kobulawayo ngumnumzana Dumisani Nyathi owesabela ukuchaphazwa kwale imali.
Sikhangelela ukuthi imali le
isebenziso kwabadubekayo lizananzelela ukuthi igcikwane leli le-COVID-19 lisishiye sonke singela mali. Njalo sikhangelela ukuthi imali le iza kusincedisa esithi social proofing, kutsho ukuthi siza abantu baza kungena kuma-cash programs, ama-food for work, imali izabe ikhona ukubabhadala.
Unyathi uthi kumele isebenze njalo ukuthuthukisa inhlangothi ezimqoka ezinjengemfundo lezempilakahle, zona esezife kakhulu emaphandleni.
Ngakula zibhedlele emakhaya, ngakula mgwaqo ezibhedleleni emakhaya, so sifuna ukuthi kube le infrastructure ezabekwa kuma health facilities ethu. Futhi sikhangelela ukuthi imali le ingaqalisa ukusebenza ibekwe ngale kwezemfundo, sikhangela ukuthi emakhaya ngale kubekwe la infrastructure.
Enye njalo ingcwethi ehlala eGoromonzi, umnumzana Masimba Manyanya, owake wasebenzela ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, uthi indaba ezinjengenkohlakalo zilakho ukuphazamisa lolu hlelo.
Unfortunately, in the context of weak economic governance structures, in the context of corruption, in the context of
ukungabi khona kwenhlangothi ezigcinileyo zokubona ukuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela elizweni, indaba zenkohlakalo yikho kuzokwenza abantu baqale ukuzibuza ukuba kambe izosetshenziswa ngendlela nali imali.
Okusekelwe ngunobhala enhlanganisweni emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, yena othi uzoyicela isivuthiwe.
Imali engaphelela kuma statement ingasoze ke ifike ke phansi kulalabo ofanele beyithole. Kujayelekile ke eAfrika ukuthi imali ezinje ezibalwa emaphepheni zingafiki kuZulu.
Kodwa umphathintambo wogatsha lwezemali uProfessor Mthuli Ncube utshele abomsakazo kamabonakude weZTN ongaphansi kwenkampani yeZim Papers ukuthi ubufakazi bukhona ngokuba uhulumende okhona uyenelisa ukusebenzisa imali yelizwe ngendlela.
I should take ownership of this and say I have a history of prudent management of public finances as Minister of Finance and Economic Development. I've run a balanced budget, but of course is the president doing it. I'm just only his agent.
Ngizasikhulumela mina ngokwami. Ngilembali yokuqhuba imisebenzi yokusetshenziswa kwemali ngendlela elobuhlakaniphi njengomphathi ntambo wezemali, ubufakazi busegcekeni. Yebo kambe ngumongameli okwenzayo lokho, mina ngisithunywa nje. Abaningi bayakhohlwa ukuba thina sangena ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwesihudo secholera, kwabuya izulu lesikhukhula likacyclone Idai. Sibone njalo indlala, khathesi sekulobhubhane, kodwa sisanelisile ukuqhuba umsebenzi wokuthuthukisa umnotho kunjalo.
So why would it be different this time?
Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi zizobheka ukubona ukuba izosetshenziswa ngendlela ethuthukisa umnotho welizwe na limali, hathi ukumane inyamalale nje njengalokho okuthe kwenzakala kwezinye izimali elizweni ngesikhathi esedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwamanje asizweni okukhulunywa ngabanye babalaleli beStudio 7 ngokwenzakala elizweni.
Mina ngilombuzo engifuna ukubuza kuhulumende weZimbabwe ukuthi ibhoda ulivaleleni. Bavaleleni eBeit Bridge ibhoda. Bavaleleni kubo Plumtree amabhoda avalelweni. Why bevalela abantu ama cross border traders ukuthi bengacross beye kwamanye amazwe bethenga izinto zabo zokuthengisa bekwazi ukuthi beziphilise? Phela akunamsebenzi elizweni lethu. Umsebenzi elizweni lethu kawukho. Siyabona phela amanye amazwe amabhoda avuliwe konke. Akulaliso ukuthi alivala ibhoda manje. Kodwa iZimbabwe ivala ibhoda kuphela. Kanti le corona leyo ihlasela abantu beZimbabwe bodwa kuphela na? Siyabona ama cases akhona sehlila becorona konke. COVID ikhona le South Africa ku wonke amazwe ikhona. Kodwa amaphoti avuliwe. Abantu bahamba betest behambe lezincwadi bezihambele kuhle bekhaya. Iloba kusekhaya ende futhi kuba lukhuni emuntwini osuka eZimbabwe kuye South Africa ngoba kuyadula ukutesta iCovid eZimbabwe. Kuyadura kakhulu. Angiboni ukuthi likhona ilizwe eli elidurisa ukutesta iCovid udlule eZimbabwe. Ungacompare shala lapha eSouth Africa. Ukutesta iCovid kuchipile kakhulu. Less than 400 rands. Uyanika certificate esokuthi uhambe ngauhambe ngaso. Bahamba bekutesta. Kodwa ungaya mawuse eZimbabwe ngale, yakhumbula mina ngobulawayo, $60 abayifunayo ukuthi bekuteste bekunika certificate esokuthi cross border uhambe. Kulukhuni mawusuka vele ekhaya, kulukhuni kakhulu. Hayi mina ngazi ukuthi uhulumende wethu kutheni ehomisela abantu bezimbabwe kuba homisela abantu kavule ibhoda abantu bezihambile abantu bebuke bawode impahla zabo bethengisa bekwazi ukuthi befite imuli zabo.
Labo ngabanye babalaleli bestudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni. Lani lilakho ukusithumela imbiko engadlalwa emoyeni kuWhatsApp kunombolo ezithi +12 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Untongameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Ekhanda mhlophe liphuma khona kanye ekhanda mhlophe lanxa nje lihlabela likwele South Africa nangu umkhokheli walo
mbingelele umhlaba wonke jikelele okhuluma uXolani Dube ngokudabuka ndabuka endaweni yaseplumtree ekhanda mhlophe shuthi ngokuhlala ngise Johannesburg le South Africa igama leqembu ikhanda mhlophe Neighbor Boys esebenze no Dudlin Dube odabuka naye eplumtree endaweni yakugala
kanhle likhuluma ngani lapha Dube
kusho ukuthi ukuthi ngikhathele saye sahlala phansi lomfowethu Dudlin sabonisana ukuthi mfowethu njengoba impilo zinje ukuhamba kusiba khona ukuxabana kwabantu lapha nenkulumo ezimbi ezingekho right sase sikuthatha ukuthi ngcono lento siyenze ingoma ngoba kuye kwaba khona into ezingahambi kahle partner kwethu na uDudlin edibana nenkinga nje eziningi emhlabeni lapha ahamba khona so sase sibona ukuthi hayi lento uhambe sesiluhambile lukhulu kakhulu uDudlin wase kamwana ukuthi hayi ngcono ethi ngikhathele le ngoma le ngoba kwakukhona ongahambi kahle partner kwakhe nabanye abantu.
Ngapilingoma kulabo abangathanda ukuthenga kanye lomunye nje umculo wenu
ingoma ikhona ku YouTube njalo iphinde ibe khona kithi umuntu uma ngabe efuna ukuyithenga ingoma engafuna ukuyidownloada from ku YouTube unako ukuthi asishayele kule number 8+27 61 963 6853 ngiyase South Africa leyo number.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngabatshela nje ukuthi kukhona esizabayithulela khona mhlambe ngomnyaka ozayo ka-2022 singikhanda mhlophe versus Dudlin Dube kodwa engibatshela khona ukuthi ngicela ukuthi bathenge ama-original CD bengathengi ama-CD asestaradini ngoba lokho kuthanda ukuthi kusilimaze kakhulu emalini esuke sizikhiphe sisiyarekhoda lama-albhamu. Ngiyabonga.
Lathi sibongeke abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys behamba lapho lo Dudlin Dube besithi ngikhathele.
umculo weqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys lona ke liphete umculo walo othi ngekhathele. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ingcwethi kwezempila kahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona olakho ukuphenduka ngamandla njalo. Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-lockdown. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.